mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuratidzira nhasi richinyunyuta mamiriro akaita zvinhu munyika. Vatori venhau vaviri vakasungwa kuchitungwiza nemusi wemugovera vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti nyaya yeuori inofanirwa kutanga yagadziriswa kuti dhora remunyika nezveupfumi hwenyika zvigadziriswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti nhasi muvhuro riri kutungamira kuratidzira richikurudzira vanhu kuti vagare muDzimba uye kusaenda kumabasa. Mubati wechigaro chaNational Gender Secretary musangano reZinasu Muzvare Alwin Makoni vaudza Studio 7 kuti vanhu vose vaneta nekuchengeta hurumende, asi hurumende iri iyo inofanira kuchengeta vanhu. Muzvare Makoni vanoti vadzidzi havachakwanisi kuita zvechikoro nekuti hurumende iri kutadza kuita basa rayo rekuona kuti vadzidzi vane zvose zvinodiwa, vachiti vadzidzi vari kutadza kuenda kunodzidza nokuti hurumende yakatora mabhazi echikoro ikaendesa kunobatsira kuZupco. Tabata Muzvare Aulin Makoni kuti vatiudze zvinangwa zvekuratidzira uku.
Tirikuti nhasi musi wemuvhuro takaronga kuti isu sevadzidzi pamwe chete nevabereki vedu vari kushandira hurumende, vari kushandira mahara, kuti tiswere tiri kudzimba dzedu. Takaronga kuti nhasi kune avo vanotengesa pamusika, vanoita zvemishikashika, vanoita zvemitsvi zvekuchovha makombi vachitakura vanhu kuti vaende kumabasa ozva nezuva, tirikuti kunyange naivo vakaomerwawo. Saka naizvozvo nhasi senyika tichange tichiratidzira murunyararo, tichiratidzira kuhurumende kuti hatisi kufara nerunyararo rwavari kutipa, patinenge tichichema kwavari tichivaudza kuti hatisi kufara nemihoro, hatisi kufara nekukwira kuri kuita mari dzechikoro.
Chikonzero chestay away iyi ndechei Muzvare Makoni?
Chikonzero chestay away ndicho chekuti tinenge tichinge tambozama kuyanana nevari kuita zvebumbiro rezvemutemo, nevari mubumbiro rezveudzidzo hwepamusorosoro vatinoti Ministry of Higher and Tertiary Education kana kuti Ministry of Primary and Secondary Education nemamwe mabazi akasiyana-siyana emuparamendi. Asi mushure mekuedza kutaurirana navo nekuvanyorera tsamba zviri pamutemo, vanenge vari kuratidza kuti vari kuda kuti kuva vanhu matsi vasingapinduri zvatiri kukumbira kuti tinzwisise kubva kwavari, kana kuti vanoda kuva vanhu vasiri kuteerera zvatiri kutaura. Uye vanovawo vanhu vave kuti pamwe pacho patiri kutaura tinovharwa miromo, tonzi nyararai, tochichidzirwa. Saka chikonzero chatava kuita stay away ndechekuti isu tikanyarara tine tarisiro yekuti pada ivowo vakaona kuti zvinhu zvava kudzosa nyika iyi kumashure, vachauyawo pamberi voratidza kuti vava neshuviro yekuti titaurirane, tiwirirane, tiite nhaurirano dzinoita kuti mihoro yevashandiri kunyanya-nyanya vadzidzisi iwedzero, inoita kuti vadzidzi vawane zvikwanisiro zvinoita kuti kunyangwe nemari dzechikoro dzavari kubhadhara dzienderane nezvavari kupiwa nechikoro. Panguva yatiri inoi tiri kuti tiri panguva yekuti mauniversity ese kana kuti matertiary institution vakaendesa mabhazi avaive navo aitakura vadzidzi kubva kunzvimbo dzeugari hwavo kuendesa kuchikoro nekudzokera. Mabhazi aya akaendeswa kuhurumende kunobatsira project yehurumende inonzi ZUPCO. Naizvozvo vadzidzi vakushandisa mari dzekubudisa mhomwe dzavo pamusoro pemari dzefees dzagara dziri kudhura. Pafees iyoyo hapana zvakare mari yekuti vakwanise kudya, hapana zvakare mari yekuti vakwanise kubhadhara renti pamwedzi pamwedzi. Saka isusu tiri kuti tiri kuita stay away nekuti sevagari vemuZimbabwe, sevadzidzi vemuZimbabwe, taneta nekuchengeta hurumende iyo iriyo inofanira kutichengeta.
Iyo hurumende inotii pamusoro pezvichemo zvenyu?
Muparamendi vanoitwa Honorable Chikunya vakatomboisimudza nyaya iyi, asi takasangana nemhinduro yatingati hatina kunyatsa kugutsikana nayo nekuti zviri kuita kunge vanhu vemuparamendi vakungokandirana nyoka panyaya yemabatirwo ari kuitwa vadzidzi, kunyanyanyanya kana iri nyaya yekukwidzwa kwemari yekudzidza. Takatarisana nekudzika kwakaita mari dzevashandi kana kuti vashandi vehurumende muZimbabwe. Saka tiri kuti vaHonorable Chikunya pavakataura nyaya iyi muparamendi, vaAmon Murwira vakasimuka vachitaura ivo kuti havanei nekudzika kwakaita mari dzevashandi. Ivo vanongofanira kuita zvinoita kuti mauniversities aramba achienderera mberi. Ende problem yatiri kuita imwe ndeyekuti ivo vaAmon Murwira vanoti ivo vanoshanda neinterbank rate, asi kana vava kukwidza zvinhu vachikwidza mafees vayanoti vanenge vachikwidza vakatarisana neblack market rate. Zvinova zvinhu zvavakutinesa nekuti vashandi vemuZimbabwe vari kubhadharwa vachishandisirwa bank rate.
Munotii kuhurumende muzvare makoni? Chii chamunoda kuti vazive?
Pedzisira tinoda kuti futi zvakare zvinzwisisike kuti hurumende zvakare payakanzwa nenyaya iyi yekuyeste away havana kuramba vakanyarara, asi ndipo patakatanga kuona vachisvetuka svetuka kutaura kuno vadzidzi vari kushishidzirwa. Kunyange neni ndakatofonerwawo nesecurity yekuchikoro kwedu ndichitonzi ndisiyane nazvo, ndichitonzi ndinyarare, asi hationi kuti nei vanhu vachichichidzirwa kunzi vasanyarara, nekuti tiri kukurudzira vanhu kuti nhasi musi wemuvhuro vanhu ngavanyarare. Saka hatisi kunzwisisa kuti nei mumarodhi mumugwagwa mese matiri kufamba umu mangozadzwa masoja, mazadzwa mapurisa, vanhu vari kuchichidzirwa. Tiri kutonzwa kuti mune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kutodaidzira kuti munhu wese kubasa, munhu wese akumanikidzwa kuenda kubasa, zvinhu zvinotikatyamadza chaizvo. Naizvozvo tiri kuti zvokwadi kana hurumende iri kuda kuti igadzirise nyika kana kuti igadzirise zviri kunetsa voruzhinji vemuZimbabwe, ngaigadzirise panguva iyoyo yatichange tiri mushutdown, kwete kutiudza kuti tinyarare. Uye tiri kunyunyuta nedzimwe nzira dzavari kushandisa kuti vatinyaradze, dzinova nzira dzinotikatyamadza kuti tikaona zvichiitika kana kuti painstitution kana kuti pauniversity chaipo kuti vadzidzi vanenge vachichichidzirwa, hachisi chiratidzo chakanaka ichocho.
Avo vange vari mubati wechigaro chenational gender secretary musangano reZinasu muzvare Aulin Makoni vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati nezuro vakati vange vasati vapirwa nezvenyaya yekuratidzira iyi, asi vamwe vachiti mapurisa, vasori nemasoja vanenge vakazara mumaguta. Vatori venhau vekambani yeAMH inebepa nhau reNewsday vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare muchitungwiza nhasi. Vatori venhau ava ndi Blessed Mhlanga naChengeto Chidi, avo vakasungwa kuchitungwiza musi wakaitwa sarudzo dzemakanzura vachitaura nevagari nezvekunetsa kwemvura. Asi mapurisa anoti vaviri ava vaitora mifananidzo pedyo nepaivhotwa. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakanyora padandemutande ravo reTwitter kuti kutora mifananidzo padyo nepanenge pachivhoterwa kutyora mutemo. Mshanga na chidi vari kuramba moswa ya vari kupomerwa. Mukuzeanya iyi Blessing Zulu we Studio 7 abata mkuru we Misa Zimbabwe vatavani moyo.
Chokwadi se Misa Zimbabwe nobvuma kuti mutapwe nawo Blessed Mhlanga na chengeto chidi vachiri mu muchizarira vachakasungwa vakasungirwa kuchitungwiza vachinga vachitora nawo.
Mapurisa ave kuvapomera mhosva ipi chaizvo nekuti ambenge achichinja chinja sekunzwa kwatanga tichiita?
Mapurisa tanzwa kuti vapomera mhosva yekutyora mutemo unopiwa nemutemo wekufambiswa kwemashoko munguva dzesarudzo Zimbabwe Electoral Act vachiburikidza nechidimbu chestatutory instrument yakaiswa iyo muna 2021 kava inova iye inorambidza kutorwa kwemipikicha munenge muchiitirwa sarudzo.
Sekunzwa kwamuri kuita ndo zvakanyatsoitika here?
Zvatoziva isemisa vatape navo vava vanga vasiri mupolling station kasi vanga vachitora nhau dzekunetsa kwemvura muchitungwiza. Tasosvika mumiririri weSt Mary's Vaskala vabva vaenda kundonzwa zvaanga achitaura achitrepa kasi mapurisa abvuta nharembozha yavo nezvekutoresa nhau vakaputsa that is musi wesiradhe pavaenda kundopiwa masamanisa avo kugweta redu vaJeremiah Bhamu vanotiti mapurisa avachengetedza muchisarira kusvika paachaendeswa kudare redzimhosva kuchitungwisa.
Sesangano runomirira kodzero dzevatori venhau munoti kudii nechiitiko ichi?
Isemisa Zimbabwe tinoti kumbunyikidzwa kwavatapi venhau hakunda hakutiitiri zvakanaka zvikurusa tichibva mukupembera Zimbabwe yanga ichiunganidza vanhu vemudunhu resouthern Africa vachipembera zuva reMay 3 World Press Freedom Day Commemorations raiva nedingindira raitsoropodza zvikurusa nyaya dzekumbunyikidzwa kwavatapi venhau. Saizvozvo tinoti kumbunyikidzwa kwavo hakutifambiri zvakanaka uyezve hurumende ngaitore matanho ekuchengetedza vatapi venhau pavanenge vachiita basa ravo.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvekugadzirisa nekumutsidzira zveupfumi hwenyika zvakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvigadzirisi zvunhu zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. VaMnangagwa vakazivisa nezvezvirongwa zvavanoda kushandisa mukusimbisa dhora remunyika pamwe chete nekusimudzira zveupfumi hwenyika, asi nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vaMnangagwa vanofanirwa kurwisa zveuori nekuti zvirongwa zvavo hazvingabudiriri nekuda kwezveuori hwavanoti hwakanyanya munyika. Tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo tikatanga nekuvabvunza kuti ndezvipi zvavakabata mumashoko akataurwa navaMnangagwa.
Ndakanyanya kubatisisa nyaya dzemari dzezimudhora kuenderana kurinenge richiita neAmerican dhora kuti exchange rate iyoyo inenge iri kuita kuti Zimbabwe dhora ireruke chaizvo. Saka ndakabata zvekare kuti iko kwavanoti kuauction kwavanenge vachitengesera vamabhizinesi US dhora kuti vaite mabhizinesi avo zvekare ndiko kumwe kwanga kuchikonzera maproblems. Vanenge vaMnangagwa vari kushora zvekare vamwe vanhu vavanongoti vanoda kuvhiringa upfumi hweZimbabwe. Saka vakasumuka ivo vaMnangagwa vomene mbune kutaura mamwe avanoti mameasures zvimwe zvirango zvavanoda kuti zvitsigire Zimbabwe dhora zvakati wandei chaizvo. Asi chikurukuru chandakanyanya kubata ndechokuti auction kwaitengeserwa mabhizinesi mari yeUS dhora uku vanenge vaitengesa mari yavanga vasina. voti ivo takutengesera mari yakati wahwina mari yakati auction ikoko asi havakupi ipapo vasina kupi mari yacho ipapo vanenge vachitarisira kuti iwe uite business samazuva ese wozozvishayirwa pazvo kuti kwewe vana Dr. Magufi vana Professor Mutuli vanoziva here zvebusiness zvokuti vangati ivo chiramba uchiita business asi mari vanenge vasina kukupa saka president vanoti vakati aiwa auction ngaikwanise kutengesera mari iyoyo inenge iripo kwete kuti vatengese mari isipo isipo vagoti business ngarichienderera mberi ndo zvaizoita kuti mabhizinesi aende mumastreet kublack market uko kublack market kowandirwa navanhu vanenge vachitsvaga US dollar saka kana kowandirwa vanokwidzavo mutengo weus dollar iroro vosheedzera mazimbabwen dollar sakawanda zimbabwen dollar yobva yoruza simba rayo
pane zvinhu zvavakataura zvese izvi makavonavo here kuti vanonyatsonzwisisa mafambisirwo ezveupfumi hwenyika
zvina paviri pokuti pamwe somunhu unenge achiudzwa zvaanenge achiudzwa tine chifungwa pamwe unonzwisisa nokuti ndiye munhu unenge azvitaura tozoonawo kuti pamwe kunzwisisa kwacho kunenge kwakati kushomekei nokuti zvinhu zvakaita sezvavakataura izvi handizvitsva mukuzama kutsigira dhora rezimbabwe noupfumi hwezimbabwe kwakaitwa mamezhasi akawanda chaizvo kubvira kuhurumende yavamugabe yakazotisvitsa kumatrillion dollar note aingova mamezha anenge achiiswa iwawawo saka kana titarisa isu zvaitwa izvi tinoti isu zvichatsigirwa nezvichamonitiwa here sokusamonitiwa kwaiitwa zvimwe taingoti zvine zvichingovapo mabhizha aripo asi mabhizinesi aingotengesa zviri pachena achichaja nemari yokublack market achitengeserana maus dollars pasina munhu unosunga munhu zvekare tinoziva isu kuti purezidendi vanofanira kunge vachiziva kuti corruption yakadzika midzi vanhu vacho vanenge vachinzi vakwanise kusunga vanoita zvisingafanira kuitika izvozvo zvavanenge vataura apa tinotoona kuti vamwe vacho vanorega mabhegi emari achinzi anopfuura paairport vachinongavomao mabhegi anenge ana ma2 million ipapo saka unozosunga unoita mhosva ndiani ndo patinoti mamezha acho nyange akanaka zvavo nyange tichifunga kuti vanohwisisa asi toona sokuti havanyatsokuhwisisa kuti uorihwadzika midzi havana tizvinhu zvekare kunzwisisa kuti vanhu vacho vanofanira kuenda kunosunga vamabhizinesi ivavo kana kunosungawo mastreet ivavo hapana chinoitwa mamezha aya agara achingovapo kwenguva yakareba chaizvosa
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 asi mutauriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotambira zvakaziviswa navamunangagwa vachiti ndiyo nzira yoga yekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika tarisa zviri mumapepa nau anhasi musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera bato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change rakakunda musarudzo nomwe pasere munyika sarudzo dzakange dziri dzekutsiva vakadzingwa mumakanzuru neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora iyo yakatadza kuwana kanzura umwe chete zvake muNewsday mune nyaya inoti hurumende yakwidzwa zvakapetwa katatu mari inodiwa nevana vechikoro kuti vanyore bvunzo vana vegrade 7 vanoda kunyora bvunzo vachabhadhariswa zviuru zvina zvine mazana matatu nemakumi masere nezvisere $4,388 hurumende ichibhadhara zviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nezviviri $5,362 mari yekunyora bvunzo dzeO level neadvanced level yakwitwawo yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sei pa studio 7 mamuka sei mukutaura na Father MJ pa Fenderco South Africa. Ndaida kuti ndionese vamonzora kuti vamonzora muri mutete pa mazvete pa nyaya dzezvematongo gwenyika dare rako paisi pa High Court kuti ndi mutungamiri we MDC mukaenda kupi mukawina ma Harvest House mukaita zvose zvamakaita mukatora zvose zvanga zvichavachamisa asi zvibadare manje rava kutadza kukupai mavotes ekuti mukunde vachamisa maby-elections esari kuitika. Come 2023 again muri kurohwa futi zvakasimba pamwe chete nezanupiyefu. Vakomana chamisa chibaba vamonzora ka teverayiwo vanhu vane vanhu asemene kusisi hatikudi henyu kutipo sii but magara manga mungori vanhu vanga vasina vanhu musaita nharo kana muchiudzwa unza hamuna vanhu makaita nharo mukapiwa zvose neHigh Court but High Court iri kutadza kukupai mavotes ekuti mukunde kumaby-elections ndatenda zvangu.
Tanonoka hwande sisimavhe jonga kande mire aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa ndimi munototiudza zviri kuitika munyika kuno kumareserva kwatiri kuhurungwe kuno tanzwa nokunyeperwa neveZBC avo asi imimi takada kunzwa chokwadi tinotobata imi koko muri kuWashington ndimi munototipa nhau dzine chokwadi asi chikumbiro changu chanjiri chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika please ndakumbira nemaoko maviri matatu nemoyo norudo nemoyo inoda tikwirai muye munyorese kuvhota ndomukana wamavhurirwa uyu ndokuti mukomana apinde tanzwa nenhamo muno muZimbabwe. Solution iripo kunyoresa kuvhota tose takawanda and then imi muri koko kunze nesu tiri muno muZimbabwe mavhoti edu akasanganiswa aiwa ndaona vachamisa vapinda zvisina kana mubvunzo asi makasanyoresa kuvhota muchikotaura muri kunze yowe mukomana imusingavhota zvina zvazvinoshandura. Asi uyai nowandu wenyu tivhotere mukomana apinde 2023 ndatenda hangu.
Ya ndiyo nyaya iripo Studio 7. Studio 7 please tinokumbirawo kuti tizwe audio ya president Nelson Chamisa kana mugona vafonerawo because hatina phone number yavo phone number dzavo hatina tinoda kunzwawo explanation yavo ichitenderera kwatiri kuti sei zvafamba sei kuti mamakupe vazopiwawo platform yekuti vange vachiadressa vanhu pamberi pevanhu. So tinechikumbira please tinotrustai ndimi vanhu vatotrusta kuti rinotibudisira nhuna dzedu pamhepo tinge tichinzwawo ndatenda zvangu.
Makadi makadi yenyu vashamarari veStudio 7 kuona kubhinga hakuna kumira zvakanaka kubhinga South pane nyaya yachiumanzaa nagabuza. Tinokumbirawo kana vakuru veCCC kana vakaterera vauye vazogadzirisa nyaya iyi because inogona kupatsanura mapato kuno tapota kana iye Chamisa pachake ngao yazogadzirisa nyaya iyi please.
Makadi Studio 7 zita rangu ndoitwa Ivan Kapu. Nyaida kutaura inyaya pamusoro peava vezanupiefu vanenge vachitaura vachiti TPC Congress TPC kumanzwa vekupi veTPC vanga vachipindira pazanupiefu magara mazvitaura mukati hapana chakukwidza vamunangako saka chimbotipaiwo mukana tiite zvedu vachamisa nevana vemuZimbabwe vakafoma pati iyi makange mavarwisa futi saka mazvoonaka kuti ari kufamba nebhora makumuteverera futi makuti Congress muripo here pazvirongwa zvedu zveTPC tigare taziva tokuisai pazvirongwa asi pane vatungamiriri vanogara pasi vanozviona kana muchidawo vanokupinzai asi first you have to join bato reTPC ndokuti muwanikwe pazvirunga nekuti muri kuda kupindira pese pese apo muri kukonazvo zuko rayo saka Congress yedu modi hati kudi musapindire penyaya dzedu ndapedza zvangu ndachema zvangu.
Makadini ko Studio 7 aiwa zvichiri nani zvedu zvichiri nani aiwa tinofara nhau dzamunotipa dzechokwadi asi yeshe tinoyambira kuvavo vechidika vari kutsigira hurumende yezanupf vachidikawe tine hurombo nawoshe evasere naizvo tinovayambira kuti vanhu vava kutsigira ava vakangopinda chete zvatopera ndamu vawana and futi sezvatovharana atine hurombo nawo anosvika kutsigira hurumende yeZANU-PF.
Eya, vanhu vazhinji vari kutambudzika munyika yeZimbabwe, nyange kuno kuSouth Africa vazhinji vari kutambura, vari kutambudzika. Vamwe havana mabasa, vamwe hatisa vavasi kushanda, vamwe vari kushupika singaite, vamwe vari kutengesa zvakasiyana siyana kutotsvaka kurarama. Purazi nyika yacho nemamiriro yakaita haichadi vanhu vekunze, vatiri kungoitawo bainyani. Nyika yedu isina kumira zvakanaka. Inotipo vana vese vechidiki handei tinovhota, tinovhotera iro bato rakare, bato CCC hande tinorivhotera. ZANU-PF hatichada kunzwa nezvayo, tatambura. Vanhu vazhinji vari kutiona izvozvo vari pachigaro, vari kutonga nyika, vari kutonga vanhu, havasi kutonga nyika, vari kutonga vanhu. Nekuti tiri kuona zvakasiyana siyana, tatambudzika. Vazhinji vari kuZimbabwe vari kutambura, varodya zvinoko zvizvonda, vamwe vari kuwirwa mamaini, vamwe vari kuita zvakasiyana siyana. Vamwe vandu vakutamba mapawa nenyaya yekuti nhamo ndo yasangana yaunza munhu wese kuti munhu, vamwe vari kujamba nyika kuya kune dzimwe nyika. Tanzwa nokupiswa, tiri kupiswa zvakare zvamurikunzwa izvi. Tatotambudzika nyika ine South Africa, hatisi kushanda mabasa, hasi kuwanika, kutongotambura, kungowedzera nhamba, asi zvakatongooma. Saka tokumbira kuti munhu wese, vese vechidiki, vese vechidiki, hatibatanei, tibatane, tinovhota. Hakuna kuti ilanguage ipi unotaura rudziripi, unotaura rudziripi, ande tinovhota, tibvise iyoyo yakare gavhumendi iripo iyi, hatichaidi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mapazi eUnited Nations anokura gumi anoti kana Russia ikakundwa muhondo iri kutora nzvimbo pari zvino, ari kuronga kuvaka patsva guta reUkraine reKharkiv, iro rakashakadzwa nemauto eRussia kwenguva inopfuura mwedzi miviri. Kharkiv ndiro guta guru rechipiri muUkraine uye riri guta guru redunhu rekumabvazuva kweUkraine. Nezuro zvondo, America yakazivisa kuti yatemera Russia zvimwe zvirango zvinosanganisa kurambidza Russia kushandisa makambani eAmerica mukufambiswa kwemari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaita musangano padandemutande nemadzisabwira eAmerica eG7 nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky, vakakurukura pamusoro pezvimwe zvezvirango zvingatemerwa Russia.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuratidzira nhasi richinyunyuta mamiriro akaita zvinhu munyika. Vatori venhau vaviri vakasungwa kuchitungwiza nemusi wemugovera vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti nyaya yeuori inofanirwa kutanga yagadziriswa kuti dhora remunyika nezveupfumi hwenyika zvigadziriswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.